A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 1st, 2017. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at fears of an escalation of violence being expressed by women as the country gears up for next year's presidential elections. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanga nwe.
Linga kohla olesine kulapho ke esidibana esiphatha indaba ezabesifazane indaba zabo mama sithi asihluzeni bo mama. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 as we are now live streaming on Facebook. Join the conversation right now.
And as you know, we are also live streaming on the internet. So you can go right now to www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com and join in the conversation.
Madzimai ano fanu wakuti wafunduke nekuti nae mirushonga inyaya tinoziva kuti inyaya inoitika nguva zhinji. Nekuti hurumende yava Mugabe iri kutonga pazuva ranhasi inoziva chete kuti nzira imwe chete yainokwanisa kuti ihwine musarudzo dzegore rinouya ndokunge iri kutyisidzira nekurova vanhu nekuvambunyikidza pakodzero dzavo. Madzimai vanhu vanoonekwa vari vanhu vano sangana zvakanyanya nemhirizhonga kwakuti vanhu vatinga
umbiko wethu uhlose ukuthi ngobumungameli njalo enguye umkhokheli webandla elibusayo elezano PF elomkhankaso lo umthatha ukuthi ahambe ayohlangana labasagulayo sithi thina njengeZPT sicela ukuthi athathe leli thuba ukuthi akhulume labasagulayo bebandla lakhe ukuthi babone ububi bodlakela ikakhulu sikhangelane lokhetho lomnyaka ozayo. Njalo sibona ukuthi lithuba elihle ngoba uhlangana labasakhulayo. Abasakhulayo yibo esibabona kakhulu bephatheka kudlakela lwezombuso welizwe. So sicela ukuthi umongameli aphume acace nobubi bodlakela lwezombusazwe sisiyaphambili sikhangelane lokhetho ku-2018. Nxa sikhangela obekusenzakala kuma-by elections edluleyo kusukela ngo-2015 kusiya kulo nyaka, ngikhola liyakwazi ukuthi kufike i-by election njalo esiyikhangeleleyo kuthundura. Nxa sikhangela obekusenzakala khonapho lokunye nje okwenzakala endaweni ezihlukileyo, ngathi silawo umcabango ukucabangela ukuthi ingxenye udlakela lungakhula ngesikhathi sesiyafika kukhetho. Yikho sikubone kuqakathekile njengeZPT ukuthi sithi thina umongameli welizwe sikhangelele kuye ukuthi aze ukuthi sikhangelele ukhetho olunjani. Lokhu sikukhangelele ukuthi kume kucace embikweni wakhe azawethula kwabasakhulayo.
Ngumbono omuhle kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi ukhetho elizweni laseZimbabwe lulobudlwangudlwangu, kutshaywa kwabantu, kutshiswa kwemizi, ukubulawa kwabantu. And sikhuluma kunjenje izani isiqalile manje umsebenzi wabo uhamba behlukuluza abantu betshisa imizi yabantu. Kodwa kayikho enye indlela yokuthi sikhiphe uhulumende ngoba kamboni ukuthi singaba namandla ukuthi siyechitha elinye igazi sezithatha izikhali ngoba singaze sithathe izikhali sichithe igazi noma sokubomvu sokumnyama kuzakuzamele sifuyele etafuleni siye khumisana umlodi sixoxisane sidinga izindlela so singachithelana igazi thina sikwazi ukuthi kumele hlalisane phansi sikhulumisane kodwa ukuqakathekileyo ukuthi izizalwane zaseZimbabwe kumele zivuse umhlonga zitshengise uhulumende wamasela wezani ukuthi hayi sebekhathele abasafuni ukumvula okwakhathesi njengezizalwane zaseZimbabwe siphakathi kwedolo abantu abethu beqedile esikolo kabafundi esibhedlela sezisifa isikolo akusafunda akusela mali ezindlini akudliwa mina njengezizalwane zaseZimbabwe sibona kuqakathekile ukuthi sidubeke izanu yenza umathanda phezu kwethu hayi asihlale nezindlini siyekele ukuyavuta njalo siyekele nokukhankasela ukuthi afake imigoqo ezakwenza uphetho lolu ungathi waba nomuntu wesabayo ngoba lokhu ukuthi saleke sikhale ukuthi izani yenza lokhu izani yenza lokhu yikho abakwenzayo kodwa thina sibaningi kwedlula bona kanti sizakwesaba kuze kwini nje wase sisifa sesifile njengoba kunjenje so mina ngiyakhuthaza izalwane zaseZimbabwe ukuthi yebona ye ingani thina emandebele basibulala nge-Gugurawund kodwa lokhu izani yangena kayikazi wini obulawayo noma kuthi kathesi bangenile ngokuthi kazange sihambe ukuphedelwa khona kabakazi siyasibatshengisela ukuthi hayi bo lanxana sibulala nge-Gugurawund asifuni ukuthi silisibuze thonela sikwanisa ukukwenza imandabele yonke iZimbabwe yonke sakwanisa ukukwenza ngoba nxa sosiyekhethe laphana yabuye uyabuyedwa njalo asimele sivumele ukuthi izani sihlukuliwe ngoba amasosha lamapholisa lama-CIO laba abasitayayo ngabantu abahola imali yethu ngoba bahola imali yethu ye-tax izisebenzi zethu
sese madzimai tiri kuona kuti 2018 ichange ine mhirizhonga yakatoipa nokuti pane hondo yakasimba pakuti vari kuona kuti hurumende iripo ingangogona kutsvedza saka semadzimai tinoafektwa nokuti vana vedu ndovanotorwa vachiendeswa kunoshandiswa vana baba isu vana mai tistate nedambudziko rakawanda mukati mekurarama saka tine titozvityira izvezvi nokuti mukugarisana chaiko takutoona kuti kugara kwataa tichiita tisati tava muelection zvaakutochinja nokuti vavakidzani vetetinavo tetiri opposition neruling saka unewawo kutoona kuti zvaakutosiyana nenyaya dzekuti matauriko ari kuitwa kumapato ane achitaurika sei
isusu hatikonzeri mhirizhonga semaovetreni kana mafreedom fighters hatikonzeri mhirizhonga takatarisana nemaelection egore rinouya tinotarisira kubudirira kwakanaka kuti vanhu vachavhota murunyararo pasina anorwisana kana kuudza vana vedu kuti vandopota vachirwisana nevanhu kana kukuvadza vanhu kana kuuraya vanhu zvinokonzera kuzoti vana vedu vanogona kukuvadzwa vari ivo saka tinotarisira runyararo kuti vana vedu vabudirire pamaelection awa tese pamwe chete takamiririra pati yangu yezano
isu semadzimai tinotya chaizvo nyaya yekuti kana vana vakona kanotrenwa kubhodha gesi ne2018 yosvika iyi zvokwadi ngozi haivingiwa kutuma inovinga isusu ichidzoka mudzimuri tichaona kuti isusu semadzimai tinosangana nokurepewa kwevana tisuzve tichazara utachiona hweHIV ndedzino kuti panoita zvemhirizhonga panosangana kubhinyiwa kuzvariwa vana vasingadiwi zvinoita kuti isusu semadzimai tozopepa zvevana vaya tozochengeta zvevana vaya rungosara redambudziko ratiri tinowanikwa zvetichisara tiri muuchirikadzi uye munyika mune mhirizhonga mhirizhonga inenyaya kubata madzimai nokuti nguva zhinji madzimai ndo anenge ane mhuri.
Today on the Women's Roundtable, we are looking at fears of an escalation of violence being expressed by women as the country gears up for next year's presidential elections. What are your views on the issue?
And Mav, a report recently published by the Afrobarometer also focused an escalation of violence with many people, especially women, saying they are now afraid to participate in politics due to fearing violence as the elections get nearer and nearer.
Yes, PJ, and earlier on this week, women in Mashingo predicted violence in next year's polls. Speaking during a focus group discussion held by Heal Zimbabwe Trust, women said they feared they will be targeted in next year's elections amid reports of a resurgence of intimidation in the rural areas and reintroduction of allegedly border gezi camp at Mushagashe Training Center, PJ.
Mm-hmm. And however, war veterans and ZANU-PF members who attended the same meeting rejected the fear, saying their party will not employ violence next year.
Let's now take a look at what the director of Zimbabwe Peace Project, Justina Mukoko, had to say about violence when she visited here in Washington, D.C. earlier on.
The video.
Anyway, let's go back to you, PJ.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho esihluza khona izandluphe izangikhathaze ezibhekane labo mama ikakhulu ngalomnyaka sokusele umnyaka owodwa ukuthi siye kukhetho lamhlanje siphatha udaba lo dlakela oluqondiswe kwabesifazane kumbe ngithi oluqondiswe kwamabandla aphikisayo eZimbabwe kodwa ke abesifazane abanengi enkundleni eziningi emhlanganweni eminingi bathi bona balokwesabela ukuthi udlakela lolu luzaqonga lonyaka ukwedlula iminyaka yonke ngoba abesifazane sebeveze isifiso esikhulu sokuthi labo bafuna ukuphatheka kukhetholwa lonyaka ukuthi bengasaleli emuva labo baphatheke ngokuvota ngokubhalisa sebeqalisile imkankaso eminingi nengi eyabo she vote okuninginingi bekuthazana njengabamabandla ehlukeneyo kodwa bemanyana kungqondo yinye umqondo omunye ukuthi abesifazane kumele sizivukele siye vota siye bhalisa siqale ngokuyabhalisa ukuvota kuqhakathekile kakhulu ukuthi lathi sizwakale ilizwi lethu ngokuvota ngokuyabhalisa ukuvota
PJ nasi muchirongwa chedu mune avo vachiri kungopinda pano pa women's round table tiri kutarisa nyaya yekutya kuri kunzi kuri kuitwa nemadzimai kupinda mune zvematongerwo enyika panguva apo nyika yakatarisana nesarudzo muna 2018 tiri kuona kuti izvi zviri kuuyawo panguva apo pakaitwa ongororo nesangano reAfro Barometer ichishanda nesangano reMass Public Opinion Institute kana kuti MPOI yemuZimbabwe iri kuratidza kuti vanhu vemunyika vanoda saridzo dzakachena asi vari kutya mhirizhonga yezvematongerwo enyika tiri kuona kuti madzimai ndiwo ari kutaura zvekuti zvechokwadi vari kutya nyaya iyoyi yemhirizhonga saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano nhasi tombonzwa kubva kune vamwe baba vatitumira meseji pa WhatsApp pedu vachitaura kuti aiwa chokwadi madzimai ngavatye nekuti zviri kuitika zvinonetsa
Madzimai anofanirwa kuti vavhunduke nekuti nhaya yemhirizhonga inyaya yatinoziva kuti nyaya inoitika nguva zhinji nekuti hurumende yava Mugabe iri kutonga pazuva ranhasi inoziva chete kuti nzira imwe chete yainokwanisa kuti ihwine musarudzo dzegore rinouya ndokunge iri kutyisidzira nekurova vanhu nekuvambunyikidza pakodzero dzavo madzimai vanhu vanoonekwa vari vanhu vanosangana zvakanyanya nemhirizhonga kana kuti vanhu vatingati vari pachena kana kuti vari pamhene kuti mhirizhonga kana dzichiitika ndo vanhu vatinogona kuti muchirungu vari vulnerable ende zvakare vanhu vanotagetwa nekuti mafungiro avo kana vafunga kudecider chavanenge vadecider vanenge vadecider so zvishuwa vari kutya nekuti some of them vari mupolitics vakanga variko before vakasangana nemhirizhonga dzakadai vakaona zvisingafanirwa kuonekwa nemaziso zvekuti they are being traumatized even today saka vane kodzero yekutya nekuti vanofunga kuti zvakamboitika zvinoitika zvakare saka zvisineiwo tinoti kuna vamugabe gore rinouya ngarirege kuva gore remhirizhonga vamugabe nekuti kana uchipfimba musikana kana asingachakude haachakude haamumanikidzwe kuti akude nhaye vamugabe babawe chiregedzai vana gore ramangwana ratiri kupinda toda sarudzo dziri pamutemo sarudzo dzakachena dzisina kutyisidzirana
Tanzwapo kuna vamwe baba vatumira message pa Facebook page yedu uye zvine pa WhatsApp vachitovada kupinda muchirongwa saka tinokutendai vachitaura ivo kuti chokwadi madzimai vangagone kutyira nekuti zvakamboitsika mushure umu ndozvavari kutyika kuti vangasangane nazvo. Tirikunzwa PJ kuti tine munyarikani wedu wekutanga Stability wamakadi yenyu veheu Zimbabwe Trust. Hello.
Tsipen makadi womakadi murese. Hello.
Aiwa tinokuchingamidza ipano pachirongwa chedu. Tinonzwa kuti imi mune zvirongwa zvamuri kuita. Zvirongwa zvipi izvi? Nekuti tatiri kutaura nechimwe chamanga makaita kumasvingo tiitsanangurewo nyanya muchishanda nemadzimai panyaya idzodzi dzemirishonga.
Okay, tinotenda. Isusu you Zimbabwe Trust chikushanda nemapoka emadzimai akazvimirira ega ayagara ari mazvikwata zvemadzimai anobva kuzaka kubhikita nekugutu agara achizviitira zvinhu pachezvavo semukando kutamba maraundzi kusakurirana kuita maprojects pachezvavo. Saka takaona madzimai aya tikavatsvaga tikavatrenawo kuti vakwanise kuenderera pamberi nekukurudzira nyaya dzekubudirana pachena dzatinoti dzesocial accountability nenyaya dzedemocracy negovernance. After tava madzimai aya ari kufamba achikurudzira vamwe vavo kuti vawanike vachinopindawo munyaya dzezvematongerwo enyika vachitora mapozisheni epamusoro vachikurudzirawo mamwe madzimai kuti avhote vachirongawo musangano yekusangana nemaleaders avo vanowanikwa vakavhotera pamwe macouncillors maMPs matraditional leaders vanoona nezvekanzuru vachitaurirana kuti zviri kunetsa munzvimbo dzavo zvii yatinoti mainterface meetings ekuti vataurirane kuti zvii zvibudiriro inoda kuitwa muarea and nezvii zvimwe zvaiitwa nevatungamiriri izvezvi zvavanga vakapromisa pamaelections a2013. So mamwe matambudziko ari kusangana nemadzimai ndeekuti mapato emadzimai atiri kushanda nawo ndevanhu vanobva kumapolitical parties akasiyana machechi akasiyana mucommunity asi pavanongotanga kuda kubvunza rudza vatungamiriri panyaya dzezvinhu zvavakavimbisa kuita munzvimbo zvine chekuita nebudiriro zvinhu zvacho zvinobva zvanzi programu yamuri kuita ine chekuita nezvematongerwo enyika. So papurogiramu yavari kuita izvezvi yekukurudzira madzimai kunorejista kuvhota nekuparticipata maelections vari kutosanganawo nemachallenges ekuti matooneka kushungurudzwa kudhara like around nyaya yeBVR upa madzimai ari kutoudzwa kuti mungaenda unovhota chaona kuti muri kunovhotera pati but isusu youth unobve tingo ramba chivakurudzira kuti vakwanise kuramba vachingoenderera mberi nekukurudzira vamwe vavo kuti vakwanise kushinga nekuudzwa kuti zvimwe zvacho zvinenge zviri zvekunyepa but nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu dziriko.
Momboti nechirungu de kune avo vasinganzwe rurimi rwamai. Tell us about this program that you're having because we understand that women from Masvingo actually came forward from different parties discussing their fears and some of them were saying, okay, we live together as neighbors, but as the elections draw near, they are now fearing each other because one might be MDCT, the other one ZANU-PF. But, you know, as the elections now come to a close, you know, near, people start, you know, displaying their or taking out their clothes. They're fearing violence. Tell us a little bit about that. What programs do you have?
Okay, you Zimbabwe Trust is carrying out a community accountability program in Masvingo, working with women from Zaka, Bikita, and Gutu. These women are already established safe spaces for women from diverse political and socioeconomic backgrounds, working together to build peace and demand social accountability from duty bearers. The women have received training from Youth Zimbabwe in governance, good governance, democracy, and social accountability, and also how to mainstream peace building. The women have carried out several community engagement initiatives that include community interface meetings and also door-to-door campaigns raising awareness on the need to promote peace and mainstream gender issues and also encourage other women to go out and vote. And last week, these women engaged in door-to-door activities where they've been engaging other fellow women in their safe spaces, the home area, just raising pertinent human rights issues, And also encouraging them to go out and register to vote. Mm-hmm. But some of the issues that the women have raised is the issue of intimidation from political party activists and also limited opportunities to interact with duty bearers. As you know, most of the political arena is dominated by male.
Okay, please hold on, stay on the line, PJ.
Yeah. We are Kulume Sindebele na.
No, I can't.
I want to let me say it is stable. I would have thought you would have known you are Kuluma. I won't say none. Ustabile de Walapo, Ube Kuluma, Wenchang, and you saw Aye Hill Zimbabwe. We will lapo away with Cassisa, Moshello, Abalusum Leo, Emma Winnie, we Pikita. Lago kutu, emashingu.
Mashingu.
Yeah, emashingu. Lapo ge, abasebe butani, se, ababutani sakona, o mama, ukuti bazi ngete, bangetane. Bangetisane, lapo behlelwe lutubo, lohlakela, kulungaba ngelwe zombusazwe, lungaba ngolwase mizini kona lapo, abashala kona. Iko ye, ubechasisi kutia nanana, kuba lotu lapa la lapa ya ika kulukutu wage, sizimiseli, ukuti sikutazani njengu wabu mama, ukuti lati ilizu letu lizwagali.
Tombo tzoka kwa muri, Miss Dewa, kuti pane jimwe shamuru kunzuko ere, shuruku vakune madzimai, nyanya panya iyo ye kushunguru zwa nemiri shunga, vakatarisa na ne saru zoze gore noya.
Okay, Mugatarisa, I think challenge rinyanyo sangana nema dzimai inye kushungurudzwa kwakaitwa vamwe vavo kudzara kubvira na 2000, 2001, 2005, 2008, 2013, even up until now. Vanarungu namba chungu rekoda makesis ekushungurudzwa kwekushungurudzwa kwema dzimai. Seizo zvizvi pane nyaya yekugoverwa kwechikafu. Mugatarisa kazhinji madzimai ndiwo anonyanya kutambudzika nenyaya yekuti vopa mhuri chekudya. So mukatarisa magoverwo akaitwa chikafu nema traditional leaders madzise nemasabhuku vanhu vari kupiwa chikafu zvichienderana nekuti uri kubva kupolitical party ipi. So at the end madzimai anopedzisira akuchuza kugara mudzimba dzavo nekuti vanenge vachiziva kuti vakasapota party inenge isingafarirwo nevari kupa chikafu vanozopedzisira vakunyemwa chikafu. Ndofunga mukatarisa zvakare pane violence dzichingorekodwa 2 weeks dzisedzadarika. Dzevanhu vezano vachirovana pachezvavo, dzevanhu vezano vachirovana nevanhu veMDC. Zvinhu zvakadaro zvinoita kuti vakadzi futi varambe vakunzwa kutya kupinda munyaya dzematongerwo enyika. Ende tikatarisa violence futi haingouya pakukuvadzana nekurovana. Inouya futi psychological, emotionally, kungotyisidzirwa kwevanhu yatinoti harassment neintimidation. Inoita kuti munhu asatombobe kana kubuda kuenda kumarali kana kuenda kunovhota. But tikatarisa futi vakadzi vanoparticipata kuita makansela my MPs vashoma nenyaya yokutyisidzirwa. So isusu seyu Zimbabwe tikuramba tichingodzokera macommunities tichingedza vacho vari involved nenyaya dzeviolence matraditional leaders mayouth nemapolitical party leaders kuti vawanikwe vachida kupromota nyaya yerunyararo. Like izvozvi pane kampeni yatiri kuzana national peace campaign yedu yekukurudzira vanhu vese vari involved nenyaya dzemaelections kuti vavhote vakampeni nekunoregister murunyararo.
Aiwa tazvinzwa chokwadi zvamuri kuita. Mombo bata makadaro tine mumwe munyarikana apinda pachirongwa. Nhare dzavo dzinoti netsei saka ndafara chaizvo takwanisa kuvawana. Amai honorable Mativenga nditi PJ you can take her.
Yeah. Siyakwamukela nkosikazi kuhlelo lwethu.
Niyabonga. Sakubonani balaleli.
Lokho esilalo udaba lolu olodlakela oluqondiswe kwabesifazane labo abasebesiba lezifiso zokuthi bangene kwezombusazwe kungaba ukuncintisa kungaba ukuyabhalisa bathi bona emihlanganweni enziwayo ezindaweni ezehlukeneyo kukhanya lokho luvela udaba lolu olokuthi abesifazane bayesaba kungenxa yodlakela oluke lwaqondisa kulabo abazame ukuncintisa kuqala ngaphambilini kuyokuthi lolu khetho lokho belokwesaba ukuthi kungaba lodlakela oluqondiswe kibo. Lina-ke likubona njani nkosikazi?
Ngivumelana ngakho konke ngazo zonke izi ama problems ahlangana labo mama uma ngifuna ukungena kwezombusazwe noma even ngifuna ukuphonguseke manje ukuthi mina uthando lami ngokuthi sifikele iphathe nje nje ngoba civili politics zethu lapha kweZimbabwe zivele nxa ngakhuluma ibala lokuthi politics umba ngazi vele elinye lakhona elimele lilandele lithi lona kuyodlakela nxa kusenza okumbangazi mina isitebiso sami sokuqala ngesokuthi ngabe siyazenzi ama-political party leaders wonke nje laba ababusayo nalaba abakhankasayo ukuthi khona aba-opposayo ukuthi sibe sikhuluma sikhuthaza ama-supporters ethu ukuthi sikhankase ngokuthula kodwa hhayi asizwa leyo message directly coming from ikakhulu ibandla le-ZANU-PF.
Ye. So kwenziweni ke nkosikazi ukuze zifezeke izifiso zenu lezi elizikhankaselayo ngoba phela kukhanya ngani kusemqansweni.
Kusemqansweni kakhulu esingakukhuthaza bomama ukuthi khona uduwo esikhangelane lalo kumele lukhangelane nabomama ikakhulu. So kutho ukuthi uduwo lolu ofuthi silungise ilizwe lethu uduwo obele ukuthi imbokodo omama basibone babone ukuthi sibasebenza kuhlanje kodwa mina lami ngifuna ukuthi ngithi siyawababaza amabandla esingathi ngama-civil society organizations abazimele bodwa abakhuluma ikakhulu ngendaba zodlakela njalo babe lakho ukuveza ukuthi iparty le ichaye abantu bethi leyana ngoba singathi sivivile i-name and shame but lokho sekhe sikwazi ukuthi laba abanye nxa bangabona ukuthi izinto sezibabhedela bagijima baqalise ngokutshaya abantu but kuyadanisa kakhulu ukuthi sibe labomama be-exclude i-politics of exclusion ngoba ngaso kunjalo omama siyabaleka ngoba sikhangele imuli njalo ukuthi nxa mina ngiyehlekelwa ingozi abantu abami sebesala bodwa abantu abami sebesala bengelamuntu obalimukayo so siyabe sicela sicolisisa kulabo abangena kwezombangazi ukuthi abantu abalwela impi yenkululeko balwela khona vele ukuthi sibe lokukhululeka sikhetha esikufunayo sihlezi kwelakithi kungela dlakela udlakela ngabe lwahamba kudala ngamakhiwa kodwa kukhanya ngazathi imikhuba yamakhiwa ababeyenza ekusitshaya lokusibopha thina esangena embusweni sivele empini lathi sesikwenza khonokho it's very regrettable akulunganga.
Yeah. Might have to switch to English, Mav.
Maybe Honorable Mrs. Matilenga, if you just give us in brief, what is your party doing to educate women on their rights, especially when it comes to violence? And, you know, because we are likely to see voter apathy as women fear for their lives. What are you educating them to do?
We are simply talking to our members about a non-violent process, but we know very well that our members are normally on the receiving end. Mm-hmm. However, we emphasize that we would like a peaceful, fair, free, and election. And one of the preconditions to have that kind of an election is that people be allowed to freely campaign for parties of their choices without being coerced, without being forced by anyone, being violated by anyone if they try to exercise their rights.
Mm-hmm.
As you know, our politics in Zimbabwe has always been associated with violence. And mm-hmm. it's a regrettable situation. But we, as players, just continue to write our members, to call on our members to be brave, to be strong, and also we continue to be very supportive of those organizations that are prepared to monitor mm-hmm. violence, name and shame, and even publish incidents of violence, including names and places where this would have happened.
Mm-hmm.
We also urge our members to report these matters to the police in as much detail as possible if anything would have happened to them in terms of violence.
Mm. Aiwa, tinotenda mai mativenga, mai mati muramba makabata makadaro, tinenge tukunzwa tina Honorable Tabitha Khumalo, tokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ndinotenda.
Ehe, manzwa wapo, vamwe vari kutaura, tirikunzwa kuti madzimai vari kuti vari kutya, tichitarisa nyaya yesarudzo dza 2018 kuti kuchange kuine mhirizhonga. Imi seMDCT zvii zvamuri kuita kuedza kuti dzidzisa madzimai kodzero dzavo uyezve kuti vasazowanikwe vachiregedza ivo kuenda kunonyoresa kuvhota neiko kuvhota kwacho vachitya mhirizhonga.
Isusu sebato reMDC rotungamirwa nababa Tsvangirai. Tagara isusu we are on record kuti nyaya yemhirizhonga hatidi.
Mm-hmm.
Nemhaka yekuti mhirizhonga haivaki musha.
Mm-hmm.
Vatevedzeri vedu vanozviziva izvozvo. Pari zvino ndichitaura kudai, maprovinces ese muno muZimbabwe, vatungamiriri vedu vari muground.
Mm-hmm.
Utaudzana nevatevedzeri vedu.
Mm-hmm.
Nezvizvarwa zvemuZimbabwe kukosha kuti vanoregista, uyewo tine programu yatatanga iko zvino yevechidiki.
Mm-hmm.
Patiri kurudzira vana mai kuti berekai vana.
Mm-hmm.
Muende navo kana makutondo noregista kuza tugadzira future yevana ivavo.
Mm-hmm.
Saka pari zvino tiri paground kukurudzira izvozvo.
Mm-hmm.
Hongu mhirizhonga iripo, tese tofanira kuziva kuti tiri kurwa nepati yagara yakajaira kurova vanhu.
Mm-hmm.
Asi nguva yasvika yekuti chero tikachema sei ndo zvavanoita, asi tikabatana sesvinga toramba mhirizhonga iyoyo.
Mm-hmm.
Tichibva kunana sabhuku, kunana chifu, maho veterans, ivo vechidiki vacho ivavo, kuvaudza kuti hongo mhirizhonga makatuma kuti muzviite.
Mm-hmm.
Asi ndimi muri kutambura, gadzirai remangwana renyu mumbosiya kurova vabereki.
Mm-hmm.
Mufungi remangwana enyu kuti moda kurarama upenyu hwakadii, moda kurarama upenyu hwokutambura, moda kurarama upenyu hwengozi, moda kurarama upenyu pama muchirova vabereki here.
Mm-hmm.
Kwete nemuwo muda kudya nyika nerutivi. Kuti midye nyika nerutivi, nguva yasvika kuti muende nevabereki vonoregista.
Mm-hmm.
Ndoshoko ratiri kuparidza iroro.
Aiwa. Yeah. Mumbobata makadaro PJ, tisati taenda, I think tine vanyarikani vari kuNew York, tiri kuedza kuvabata. Ndiri kunzwa kuti tinenge tinavo in 2 minutes. I'm not sure kuti vapo here. Asi hanzi. Yeah. Vapo.
Hai, aba asigezo.
Okay.
Yeah, ngaqhubeka lawe Nkosazana Makhumalo.
Yeah.
Yeah, so kube lemihlangano ethile, lenhlanganiso ezithile esezisungule imikhankaso yokukhuthaza omama ukuthi basukume lonyaka kukhetho lwethu oluka 2018. Kube labe yiyo Zimbabwe kade belomhlangano nje ngasemashingo. Kodwa ke okuphuma emhlanganweni eminingi yona le yenziwayo ngabe ngizinhlanganiso lezi ikuthi abesifazane sibe lokwesaba okukhulu ukuthi bangene kwezombusazwe ukuthi bahambe bayibhalisa. Linake njengebandla le MDCT liyenzani ukuze likhuthaze omama ukuthi bengesabi.
Thina njengebandla leMDC likhokhelwa ngubaba uTswangirai. Esikwenzayo kubo mama ukuthi silomkhankaso wethu ukuthi siya kubo mama ukuthi ababeletha abantwana bahambe bayiregister. Khonapho sibakhuthaza ukuthi babeletha abantwana bayiregister. Siyabatshengisa ububi lobuhle bempilo esikiyo kathesi. Endiningi labo vele kasebatshengisa yibo abasitshengisayo ukuthi umntana useqedile e-university usehlezi ngekhaya utshona ehlezi ngaphansi kwe-bridge. Yebo naye kulokuhlukuluzwa okukhona kwabantu ukuthi bayethusele isbetana abesifazana ngoba siyakwazi ukuthi njengoba isifazana nxa sesifika isikhathi sobudlwa ngendlwangu amabandla aphikisa ikakhulizano bandise ukuthaya omama babambe amarephu iningi babo bashiya sebezelwe umkhuhlane wengculazi. Kodwa esikutshoyo yikuthi singaze sikhale okunganani akunamhla sikhala ngokuthi izanu ilodlakela. Sesikhuthaza omama ukuthi bangene kuZulu baxoxisane nama-veterans abayibo abaqalisa futhi besetshenziswa ukuthi batshaye abantu. Baxoxisane nabontanga bebakhombisa ububi bokuba lobudlwangudlwangu inkanakata ikakhulu indaba lezi zengozi. Sikhangele njalo ukuthi laba bantwana yebo naye ngesikhathi ababekwenza babesesesikole iningi labo. Iningi labo sebegraduatile baleziphupha sebezinamathisele emdilini ezindlini bahlezi ngaphansi kwama-bridge. So sihamba sibabuza umbuzo ukuthi okuqakathekileyo ukuthi ukuthi ukhombe ngaphakathi ulwele ilungelo lakho lakusasa kumbe wena uyetshaya abazali bakho abazama ukuthi bakulwele lelo lungelo. So yikho sokukhuthaza uZulu iye kuyesabisa sivili kodwa isikhathi sesifikile ukuthi siqhinye amalogwe. Ngoba lapha uma singasaqhinyanga la malokhwe sizakufa indlala hathi ukutshaywa kakhona. So ukutshaywa ukufa ngendlala ukufa ngokutshaywa kuyafanana
ukufa
yikubambana.
Yeah. Wathi ngobamba umlomo khona lapho
akunanto engasehlula abantu laba.
Honorable Khumalo, just one minute, we are going to take Honorable Nyasha Chikwinya, who's here in New York at the United Nations, and we'll come back to you. Please hold on, because they are in meetings. They're in between meetings, so we just wanted to get her on the program. Then we'll come back to you. Hello, Honorable Nyasha Chikwinya.
Yes, I've just been joined by Madam Juru. She's already in the room with me.
Oh, good. So we have two for the price of one.
Yes, and then I understand Honorable Kupe will be with us in a second.
Okay, great. So Tita Ureo kuti mafambirei kubva ku Zimbabwe pari zvino?
Tirikufara kuti tiri kuno kuse madzimai. Takabatana chitaura nyaya one ye network for African women. And in particular what we need to achieve takumusha as madzimai.
Saka muri kuona muri kutambirwa sei zvii zvamuri kuunza imi seZimbabwe?
Tinongotaura sei one word nedzimwe African countries kuti bora mberi nenyaya dzemadzimai. Right. In all aspects of empowerment, in politics, decision making, right, mentoring vafana kuti vakwire vakasimba. And also ensuring kuti at the top, at the helm of a political arena, madzimai aripo. Nekuti kana tisiripo hapana nyaya, tiramba takangorohwa pese nepese. Panotaura kuti madzimai ane power kunge tiri decision making positions. And until and unless we have power in those decision making positions, zvinotinetsei. So zvinoda kuti tigadzirire spiritually, mentally, physically, and otherwise kuti inge tiriko. Even financially we need to have the stamina to send the political arena. If they madzimai takatarisira kuenda kuma elections isusu 2018.
Honorable Chikwinya, mabva manyatsotaura chaipo patiri kuda nekuti nhasi hurukuro yedu yatiri kuita panapa inyaya yemhirizhonga. Madzimai vakawanda vari kuti vari kutya kuuya kwemaelections a 2018 amataura aya nenyaya yemhirizhonga. Imi semumiriri weiyoyo ministry yemadzimai, zvii zvamungataurirawo madzimai panyanya nyaya iyoyi yemhirizhonga? Takatarisa sarudzo dza 2018.
Section 17 yekonstitution yedu iri kuti 50-50. Saka patida kuti ma constituencies atida kutora semadzimai ndi ati tichibvumirana tese. Iwo ana mai mujuru wacho, ana mai kupe wacho, tofamba neone way kumapati kwedu kuti masisi edu ndeaya. Tisopinda ikoko kusemadzimai. Saka tirisedza semadzimai ndakaona tisingamboti mhirizhonga. Patinosangana nepa nevarume ndo patinotanga nyaya. Ameno nichabvunza mai mujuru ari pano, nichabvunza mai kupe ari pano pakuti takamira sei. Asi isu tiri kuno chizvitandisa tionawo dzimwe nyika dzakazviita tinoona tichikwanisa kubudirira. Tikangobata izvozvo topinda arena tine one voice kuti muno abuda tine kuda mudzimai.
Aiwa.
Takabatana naye kuno.
Tapanzwa ipapo.
Ndiyo iripo muno Africa and around the world. The grand kupe kuna mai mujuru.
Okay.
Yeah. Mazvita henyu.
Aiwa tinoti
ndi mai mujuru. Kuno zvechokwadi tina minister ve women affairs vari pano mai Chikwinya. Tina deputy president ve MDCT madam Kupe vari zvakare member ye parliament. Munoziva kuti ndivo leader we house ve ku opposition parties ku parliament. Asi regai ndikutaurirei kuti zvatasangana nazvo kuno zviri kuenderana nezvatiri kuitawo kumusha. Kuti isisi tiri kuedza kuti aiwa semadzimai tinofanira kushanda pamwe chete. Tiratidze unhu hwedu kuti tiri pamwe chete. Iye zvino kumusha ikoko ndofunga makanzwa kuti nyangwe isu semadzimai takati tinofanira kunge tine hashtag yedu yekuti tishande nayo. Nevana vedu vechidiki vechisikana vane yavo hashtag yavari kushanda nayo. Saka zvikuru kuru zvatiri kuda ndezvekuti isu samadzimai tikarwa hapana chinogona kuitika. Tarisai nyangwe kune mhirizhonga dzehondo chaidzi. Vari kutambudzika madzimai nevana. Vana baba vanenge vari ndivo vari kuridza futi vari kuita sei. Pakupera kwezuva vakudana maina nevana kuti vavabatsire. Isiri kuti isisuka nokuziva kwatinoita nekurwadziwa kwatinoita. Tikanyatsonzwisisa tikanyatsonzwanana. Zvimwe zvese zvatiri kurwirana nazvezvi zvinenge pasina chiro chinenge chiripo. Isu semadzimai ngatibatanei nokuti nyika madzimai. Kubva panodiwa chinhu chese chese zvirumbiro yacho mudzimai. Saka regai ndimbokupaiwo kuna mai Kupe vakudze.
Musati maenda mai mujuru. Tachida kunzwa panyaya yemhirizhonga nokuti ndoiri kunetsa madzimai akawanda. Musati maenda, imi sebato renyu zvii zvamuri kutaurawo madzimai in terms of nyaya yemhirizhonga?
Isisu kubato redu reNPC ndofunga munongoza kuti tiri kuparidzira kuti tinoda runyararo. Bato redu haridi zvemhirizhonga. Ndofunga makatanga kuona mese mukavhunduka muZimbabwe maona tanobatana neMDCT kugweru. Maona tabatana neMDCT chikurukura kuti chatiri kuda kuti titore nzira yatingatora nayo kuti tigadziridze kufamba pamwe chete inzira yerudzi iya yatinoti MOU. Iyoyo hazvitinetse ndofunga taive kusendimeridze mutsuno uyu tiina vasikala. Muchitoona munhu akasununguka kutaurawo pamusangano wedu akasike kutanga kundiona ndiri kumisangano yekunze kwenyika yemunyika medu namai Kupe nyangwe namai Priscilla Misairambwe Mushonga. Nhasi tina mai Nyasha. Chatinongotarisira ndechekuti misangano yedu isafunge kuti kana takagara vanhu vatengesa. Tinotozivana matongerwo nyaya dzezvematongerwo enyika. Hapana mutsva pautati hwedu kuti uyu ndewekupi uyu ndewekupi. Zvinokanganiswa nevava ndezvipi, zvinogonekwa nevava ndezvipi, handizvo zvatiri kutaura nhasi uno. Chatiri kutarisa ndechekuti mudzimai nemwana. Mudzimai akati kumwana wake, handidi kuti unorova vamwe vana. Ukanouraya ikoko ngozi iri kuya kumba kwangu, mwana haaende. Akanopopota kune murume, ukanouraya ikoko ngozi inouya kuzonetsa vana vangu. Munoona kuti murume haaende. Taakudawo zvematongerwo enyika zvinoitwa sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dziri mhiri. tibatane tishande pamwe chete.
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda. Thank you so much. Mutipe nyu kuna honorable Kupe.
Ah, good. Nokuti avatoda kuti vakulume chaizvo.
Ehe, takatova mirira vakamirirwa na PJ panapa. PJ honorable Kupe is coming.
Yes, yawamukela kuhlelo lwethu Makupe.
Hayi nyabonga kakhulu.
Yeah. Woti fahla fahla lawe ngamafichane ukuthi lihambeleni sibili uhambo lwenu lolu elomhlanganeni owase New York. Kuqala.
Yeah, lapha sihlangene njengabomama abavela iAfrika yonke jikelele. Sizokhuluma ngoagenda 2063 noagenda 2030 owama sustainable development goals. Lawana awangenela ama MDGs. Lapho esikhuluma ngezinto eziningi ezokuthi omama kumele ukuthi bakhangelwe okufana labo baba. Thina esikukhangelele ukuthi sifuna ukuthi ungakhangela kuexecutive kucabinet. Uma sesivotile njengabomama nje basivota sibaningi sifuna ukuthi kube le 50-50 kucabinet lapho kwenziwa khona ama decisions. Sibuye eParliament eZimbabwe lingakhangela okulama members of parliament angu 210 ama constituents. Sifuna angu 105 abe ngabomama. Njalo sihambe kuma council siyenza njalo njalo. So sihlangene lapha sithe gwaqa njengabomama ukuthi sizokukhuthazana ukuthi njengabomama kumele ukuthi sisupportane, kumele ukuthi omama bavotelwe labo bangene eParliament babe ngama ministers, babe kuyo yonke indawo, babe kuma local authorities lapho okuyenziwa khona ama decisions ngempilo zabantu. Yikho sikukhangeleleyo. Njalo sibuye kuzokhuluma ukuthi into yokuhlukuluza abantu ngesikhathi sama-elections ayifunakali. Kumele ukuthi abantu uma besiyavota bavote bekhululekile. Kasifuni ukuthi omama behlukuluze betshaye kumbe bephosele itiye gasi. Sifuna ukuthi wonke umuntu kathesi njengoba likwazi ukuthi sizabe sirejista kutsha iZimbabwe ekuthiwa ku-biometric voter registration. Sifuna ukuthi wonke umuntu oleminyaka ephezu kwelitshumi ophezu kweminyaka engu-18 ahambe ayirejista njengevoti ukwenzela ukuthi ba-exercise ilungelo labo lokuvota bavotele uhulumende abamfunayo bengazange bahlukuluze.
Ye, nxa siqathanisa lasekhaya nyakuzwa elizwini lakho ukuthi uledlavuzana esibili okuzwileyo kwamanye amazwe aseAfrika njengabo Rwanda ngizwa ukuthiwa kulabo esifazane abaningi edaleni lePhalamende. Nxa uqathanisa laseZimbabwe linake selihambe indima enganani?
Abe Rwanda sebephambili yithi kachana ngoba sebele more than 50%.
Yeah.
Sine Zimbabwe kathe siku 30%, siku 32%. Kungayisibo mama labana bangu 60 abafakwayo ngabe vele sihloko sikuma 20-something%. So sithi thina kumele ukuthi siyenze njengabo Rwanda. Ikho sithi ama constituents angu 210, angu 105 ngabe ngabo mama. Singenza njalo uzathola ukuthi iphi sizayithola. Ayisiyonto enzima, ayisiyonto ebuhlungu. Kumele ukuthi obaba esisebenza labo bazifise ukuthi omama yithe sibane ngokwedlula bona obaba. Sothina njengabomama sithi hayi kasidimande okuningi sithi kakube yi-50-50.
Ye. Lisuka emabandleni ehlukeneyo khona lapho libathathu selibona ukuthi selibe lengqubela phambili yokusebenzelana kwabesifazane abamabandla atshiyeneyo
kakhulu because thina njengabomama ungakhangela even ephalamende silokuthiwa yi-women's parliamentary caucus.
Ye.
Sisebenza ndawone nxa kubuya ezitheni zabomama sesavumelani ukuthi ipolitics kasiyifakeni neceleni. Thina sifuna ukuthi umama athuthuke, umama abe le nguquko, umama abe lokudla emzini wakhe, abantu abakhe bethole imisebenzi, umama abe le mpilo enhle. Yikho sikukhangelele njengabomama okwepolitics sithatha sifake lapha neceleni. Sibone ukuthi siyathuthukisa omama, siqhubeke iZimbabwe yethu ihambe phambili, kube lilizwe elihle onke umuntu azathakazelela ukuthi ahlalekile.
Ye. Unkosikazi Mathibenga uke wakhuluma lapho ukuthi engxenye kungaba lohlelo lokuthi likhulume lina amabandla akhokhelwa ngabesilisa ukuthi bakhuthaze abesifazane ukuthi labo bathathe lezi zikhundla njalo babathuthukise yena ubona ngokwabo. Lina liyakwenza naku MDCT?
Thina siyakwenza ikho kathesi sibona sibhizi kathesi ukuthi sithi khona sifuna ukumobhalayiza omama abaningi behambe bayevota. I-constitution yethu sikhuluma nje kathesi siyakhuluma ukuthi akube ne-50-50. Sike saba le meeting esibe la isilo president uTsvangirai wavuma ukuthi kathesi bazabona ukuthi bazayenza yonke into okumele ukuthi yenziwe ukwenzela ukuthi 50-50 liyana ibe khona. Ngile themba lokuthi uma sisiya ku-election yizo zinto abazazikhangela. Ungakhangela i-template yethu futhi ekuthi ama candidates azakhethwa njani uhleliwe ku template ukuthi khona omama kumele babe yi 50% khona phansi so kumele ukuthi siwenze khona lokho bavuma bazicommit ukuthi bazakwenza
yeah. PJ, very interesting. Their contribution from those are Zimbabwe's most powerful women.
Powerful women, right?
So
there.
Please hold on. We're coming back to you. I know you want to leave. You've got other commitments, but we have a caller. We have Laureen from New York. I know, Laureen, I've met you here in DC during protests and things like that. Tell us what's your view you've just had from Zimbabwe's most powerful women as we speak right now.
It's very exciting to be on the same platform as Zimbabwe's most powerful women, and we really look up to them. And as a woman in the diaspora, I'm very, very excited by all the women's groups on the ground that are working to canvass the votes and to promote women's issues. It's been long overdue, and I think that's going to it's waking a lot of people up. And that's why, you know, there's reason to even fear violence. It is actually disheartening, the report that you just quoted, showing that the majority of women are fearing violence. And the fear is genuine, as we are dealing with a government that has dismally failed in all aspects and wants to suppress the people.
Mm-hmm.
So it will be good if we can collectively come up with strategies to alleviate these fears within every woman's groups. I mean, I'm talking about she votes and her votes, coming up with a collective strategy of protecting women, because I feel that this election is very important. We cannot afford to lose. We cannot afford to not vote.
Mm-hmm.
So we have
Sisi Lorraine, maybe mukakwanisa munogona kuvunza vari pafone ava Zimbabwe madzimai epamusoro emuZimbabwe mawana chance wo makwanisa kupinda pachirongwa. Taurai vamuri kuda kuvunza mubva mataura navo zvinhu.
Zvamuda kuti muitirwe imimi sevanhukadzi vari mudiaspora.
Isusu tatichida mukana wekuvhota. Wekuvhota tiri kuno tine vazhinji, a few who can come and vote and register to vote kumba and go back and vote, but it's not everybody. Let's be realistic, it's not everybody. Most of us are sustaining families. Tine urwere kutumira mishonga
atazvinzwa chega tipindure shamwa
aiwa pindura henyu
Nyaya kuchacha yatanzwa pande diaspora.
Ehe.
Nyaya ngaino kurukurwa zvakapetese patashika kumusha. Kuti wedu wetakabvako kune vana vati nesu tiri madzima anoda kuvhota. Nesu tiri madzima anoda kupinda muzvigaro. Ehe. Saka vanoda kupinda muzvigaro ngavo yekumusha. Vanoda kuvhota regai nyaya inokurukurwa iyoyo. Chipiri gudza pili gudza chibatana panyaya yekuti takanzwa chemo ichocho. Tinodaira kuti haisinyangare nemaningi iyoyo kana tikaikurukura takabatana. Saka tiri kuti regai tinoishanda kumusha inyaya mbotaurwa yataurwa zvakare haizinyanyowa nayo maicheo. Inyaya iri kuishungurudza vakawanda miriyoni dziri kunze, but regai tinoisimudza nekuti kanyange kuno kwatiri yatirudzwa futi kuti saka vari kunze vachavhota sei. Saka tiri kuti vari kunze vaita chichemo chatanzwa semadzimai tiri kuno, regai tichitakuririnde nacho kumusha. Taangobatana izvozvi tonzwa kuti totambirika sei, nekuti apa isi ucha panapa kunorwa kutaurwa zvemapatika hakuna kutaurwa nyaya dzemadzimai. Saka atasvika kumusha nitaminisa nokuti ndakaine nyaya yemadzimai
tichakandambeka maichikwinya kuti tiri kutaura nyaya dzemadzimai idzodzidzi hadzina padzakasiyana nenyaya dzemhuri. Haisi kudurwa zvaya kunzi mhuri, asi vari kuziva kuti tiri kutambura ipapa kana mhuri yangotambura nenyika yatotambura. Saka ndo zvatiri kudzidziswa kuno nevanotaura nyangwe chifrench, nyangwe vanotaura chiarabhiki vekunana Egypt, nyangwe vanotaura chirungu sesu, vese vari kungotaura nyaya yakangofanana kuti mudzimai akatambura mhuri yatambura. Saka tinoda kuti mudzimai panoitwa chisungo pega pega, mudzimai anofanira kunge aripo. Hatisi kuda kunzwa kuti varume vaita zvisungo uko
kusango kwavo uko vongoya vongo zvindinyikidza pamadzimai aiwa tiri kuda kuti pazvisungo izvozvo madzimai tinge tiripo imimi chiregai kuita zvekunzwira kure yaipadhuze hoza hozani monke monke tikukurani
ende vamakabvirira kungosenza kubika kudiaspora chimboyai nemari tiite basa iti
asika honorable Chikwinya kuti vanhu vazouya nemari vachibva kuno kudiaspora vari kudawo vote sekutaura kwaita Sisi Lorraine vari ikoko kuNew York kwamuri kuti nyaya iyoyi ndo iri pamoyo pemadzimai akawanda akabata nyika imo muno mudiaspora kuti aiwazve ehe tinoziva kuti pane zvakawanda zviri kuitika asi tiri kudawo kuvhota ngapauyewo futi honorable kupe vambokuluma
Yes, I think we are all very clear that our constitution is very clear in that every Zimbabwean, whether inside or outside the country, has the right to exercise the right to vote. So what is remaining is for us as a country to come up with systems on how diaspora vote is going to be conducted, because systems have to be put in place so that we are able to vote. Mm-hmm. So like what Minister Chikwinya said, when she goes back to Zimbabwe, she will make sure that when she articulates issues in cabinet, she will raise that issue to say, I think it is important that we consider putting systems in place so that come next year, everyone, whether inside or outside Zimbabwe, are given an opportunity to exercise their right and vote.
Yeah. Makumalo. Makupe ungakasuki khona lapho abakhuluma isindebele isintu labo bazathanda ukuthi bezwe uphendula umbuzo nalo ukuthi lenzani lina ukuthi sithole idiaspora vote
iya njengoba abantu bonke bekwazi ukuthi isisekelo sethu sombuso selesechine ekhuluma ngokuthi umuntu wonke weZimbabwe noma useZimbabwe noma ngaphandle kwelizwe bonke balelungile lokuvota osekusele ukuthi sifake imithetho yokuthi kuvota khona lokhu kuzayenziwa njani kudiaspora njengoba lizile uminista Chikwinya ekhuluma kube ngaphenduka ekhaya uzafika kucabinet alufake uhlelo lonalolu ukuthi sizile abantu bediaspora ukuthi bakhalele ukuthi labo babe yingxenye eyabantu abazavota sekungcono ukuthi kuse kuqaliswe kufakwe ama-systems lawana azayenza ukuthi abantu bakudiaspora benelise ukuthi bavote bengikhona ngale noma bengazanga babuya elizile ukuthi abaningi vele bathi kabasoze bakwanisa ukuthi babuye ekhaya
sifuna
ukuthi bavote bekhona lapha e-America lapha esikhona namhla sifuna bavote basebritane bevote base-South Africa so zonke izinto lezi zifuna ukuthi kube le mithetho ezalungiswa kube nama-systems azalungisa ukuthi kuzayenziwa njani
Maybe honorable Kupe before we let you go I know you're all rushing to your meetings mongoti de neshona kuti tanzwa chichemo chabva kuna Sisi Lorraine vari imomo mu New York kuti aiwazve isi tiri kudanya ye vote diaspora vote munoti nazvo
isi tiri kuti isusu mutemo wedu wenyika unotaura kuti munhu wese whether ari ku Zimbabwe kana utari kunze kwenyika ane kodzero rokuenda kunovhota saka zvasara ndezvokuti kugadziriswe mutemo yekuti kuvhota kwacho mudiaspora kuchazoitwa sei saka vanzwa mumanzwa minista Chikwinya vechitaura kuti hongu ndazvinzwa chichemo chevo ndachinzwa kana tadzokera kumusha kana vasvika kukabhineti vatazosvika vechipira nyaya yacho kukabhineti kuti vanhu vari kuchema kuti ngavapuhwe mikana yekuti vavhote hakutange kugadzirwa kuti vatazovhota sei kuita kuti
munhu
yesa
kuhwe
mukanwa iwo vachine nguva honorable Chikwinya mochingoti 30 seconds mozotipa zvemai mujuru tovharisa kuti chii chamungakurudzirawo madzimai takatarisa nyaya iyoyi yeelection iri kuuya
nyaya involvement yemadzimai mupolitics ndiyo iri kudiwa manje for us achieve 50-50 or more zvinoda mudzimai wese kunge tinge tine one mindset
nguva dzadyanana chitipaiwo mai mujuru
vatiwo de 20 seconds
kwane biometric achida kunzwa kakuti hurumende inoti zvinonetsa biometric inongoda chero kwauri ungave kuTasmania ungange uri kucholocho ungange uri kana kumalipati biometric yakungoshedzera izvi kana zviri ndizvo zveiri pachokwadi munhu wese ngaabvumirwe kuvhota munhu wese ngauya aite sarudzo yake.
Aiwa, tinotenda. Thank you so much to all our valued guests you heard right there from Amai Mujuru and Honorable Nyasha Chikwinya and also Honorable Tokozani Kupe. And we had earlier on Sitabile Dewa from Hill, Zimbabwe. And we had also Honorable, yes, go ahead, PJ.
Amai Lucia. Matibenga.
Yes.
Thank you so much for contributing to
our program.
Bye-bye. Bye-bye. And we also want to thank those who were live streaming with us. Sorry I wasn't able to read your comments, but thank you so much. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye in Washington.
Mina Praxitis Jeremiah and Sita Spegate to Bailfana in Evigelizai. Lisai.